sana kuonesana mafambiro anofanira kuita mutangano wedu nemangana nenyaya dziripo mazuva ano idzi tinoona kuti kusastendwa kwakaita kwamangoma kwakadii kwakaita neimwe nzira iri nani yedemocratic national council yakagumidzwa kuti izvote panyaya iyi ibuditse iburikidze ine chekuita nekuzvibudira nevanhu venational council vanova ndiyo pakumira mutemo vanofanira kunge vachiita that decision.
Saka gwaro renyu iri mari nyora richinanga kunani?
Gwaro iri ndarinyora richinanga vanhu in general kuonesana kuti vanhu vaonesane kuti aiwa zvakaitika kunational nzira yakaitwa nayo musangano wakaitwa hausi pamutemo haunange wakateedzera mitemo yebumbiro reconstitution inova ndiro rinotaura nzira inofanirwa kuitwa masuspension dzakaita sema suspension yakaitwa pana vamangoma.
Tinoonawo kuti mugwaro menyu muri kuti vatsvangirai vari kuramba vachityora bumbiro remutemo webato renyu pamwewo navachamisa muri kuti vane chekuitawo nekukundwa kwakaitwa bato mushure mekunge vafambisa sarudzo dzemapuraimari zvisizvo. Mungatsanangura zvamuri kuda kuti veruzhinji vazive pamusoro pekuburisa kwamuri kuita nyaya iyi?
Mataurire atiri kuita ndeyekuti musangano ngaudzokere kunzira inofanira kushanda nawo, ngatidzokerei kumavalues nemaprinciples emdc, ngatitevedzerei zvinotaurwa nebumbiro redu remusangano. Mushure mekunge tadaro, kana vamangoma vazosuspendwa nenational council nenzira chaiyo yakajeka iriyo ndiyo iri mubumbiro remutemo, tozotarisa kuti togadzirisa sei zvongamukokoto iri kuitika mumdc. Maonero atinoita isusu ndeyekuti ruzhinji rwemdc runototaura kuti tinofanira kuenda kuany congress, tofanaita congress ene tiine nguva yekuzogadzirira sarudzo chaiwa muna 2018. Ndo zvoga zvatiri kutaura, hatichagara pasi padare recongress tofanira kuongorora zvimwe zvinhu zvakaita kuti tinge tichikundikana mutarudzo yatakaita. Hongu kune nekuvhu, asi kune zvimwe zvinhu zvakatikundisa kuti tinge tichikunda mutarudzo ino zvinofanira kuongororwa zvigadziriswe tipinde mutsarudzo takasimba takabatana tiri mdc yakabatana.